Vakadzingwa vamunangagwa vamwe vakaonasi kuti vamunangagwa vakange vaparara munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kudzingwa muhurumende. Vamunangagwa vakambonopotera kusouth africa asi vakanyora tsamba vachiti vaizodzoka munyika mukati menguva pfupi kuzotonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vadzidzisa pachikoro chesolus university vati nashi muzamindo vanoti izvi zvinoratidza kuti pange pagara paine urongwa hwekuti vamunangagwa vatore chigaro chemutungamiri wenyika. Vati kuita kwemauto kunoratidza kuti vanga vakaronga nechakare uye change chasara inguva chete.
Ini ndoona sokuti zvinhu zvazvakarongwa kare zvazvakangomirira nguva, nokuti mauto mukudzwa kwatinoita tinonzwa kuti vakaisa kondisheni yekuti vanoda vamunangagwa chete kuti vange vari pachigaro kwete umwe munhu. Zvinotaridza kuti chinhu changa chakatorongwa kare kuburikidza nechisimba chakangoita. Saka aiwa mutungamiri wenyika mugadi wanga vadzisina chimwe chavanga vachakwanisa kuita except kungoregedza simba richienda kumauto.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti hazvina kuvashamisa kuti mauto akatsigira vamunangagwa pakurwisana kwaiitika mubato reZANU PF. Vati chikwata cheG40 change chisina vanhu vakaenda kuhondo vange vari pamusoro, nekudaro mauto akaita zvaakataura kare kuti haasi kuzotsigira munhu asina kuenda kuhondo kuti atonge Zimbabwe.
Chatinoona paoperation yakaitwa inonzi Operation Soul Legacy yakaitwa nemauto, chatinoona nekunzwa zvaiaa zvaitaurwa nemahovetren vana vamutsvangwa ndezvekuti ivo vachiri kuendera mberi nezvakataurwa navazina vacho muna 2002 zvekuti havadi mumwe munhu anotungamira Zimbabwe. Zvinhu zvekwevanhu vakabva kuhondo irisunguo hondo yeliberation struggle.
Vagwede vanoti mauto haana kufara nekudzingwa kwavamunangagwa uye zvange zvaipachena kuti amai Grace Mugabe kana mumwe wavo kuchikwata cheG40 ndiye aizotungamira nyika sezvo vamugabe vakwegura. Vati izvi ndizvo zvakazoita kuti mauto atange Operation Restore Legacy apo akasunga nhengo dzechikwata cheG40 pamwe nekubvisa vamugabe pachigaro. Ukuwo bato rakabva radzora vamunangagwa ndokuvadoma semutungamiri waro pamwe nemutungamiri wenyika. Asi vagwede navamuzamindo vanoti kunyange hazvo veruzhinji vari kufara nekuenda kwavamugabe vanofanira kuziva kuti mauto anogona kutadza kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kana pakakunda munhu asina kurwa hondo sekutaura kwavo. Vagwede vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vabviswe nesarudzo.
Asi haisiriyo demokrasi harisiro jekerere rakanyorwa mubumbiro remutemo, harisiro jekerere riri kuitika kune dzimwe nyika. Hazisizvo tingati utongi hwechizvino zvino, utongi hwamakare kare hwekuti vanhu vashoma shoma ndivo vanotsanangura kuti nyika inofanira kufamba sei.
Muna 2008 bato reNDC inotungamirwa naMogen Tsvangirai rakakunda musarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika, asi mauto akaramba kuti vamugabe vabve pachikaro. Izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Vakawanda vanoti vanotyira kuti mauto achapindira zvakare musarudzo kana vamunangagwa nebato ravo vakakundwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.